I-electoral college indlela abantu eMelika abakhetha ngayo umongameli. Indlela le iyachiyana lendlela amanye amazwe akhetha ngayo abakhokheli. Isebenza kanje.
Ibandla linye ngalinye lingakhetha ozalimela kukhetho lukamongameli lo okhethiweyo ukhetha umsekeli wakhe. Abantu laba bakhankasa belungiselela ukhetho oluqhutshwa mhla ka 5 kuLwezi. Ngosuku lokhetho ababhalisileyo ukuvota bahamba endaweni zokuvota ukuyavotela abamfunayo. Kungavotwa umongameli ukhethwa kusetshenziswa i-electoral college. I-electoral college ilabantu okuthiwa ngama-electors abaphatha impumela yamavoti ezabelo. Izabelo zilabantu abaningi zilama-electors amaningi. Ukuze umuntu anqobe kukhetho lukamongameli kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamachuma esikhombisa 270. Ama-electors la avota kungedlula inyanga njalo umongameli ugcotshwa ngoZibandlela.
Nanko ke yiyo indlela abantu beMelika abakhetha ngayo umongameli. Njengelikubonileyo indlela le ichiyene lendlela amanye amazwe akhetha ngayo ubukhokheli.
We studio 7 achitsanangura mulurimi rwechindebele mashandiro anoita electoral college. Iyo zvino
Electoral College inotsanangura zvinoitwa nezvizvarwa zvemuAmerica mukusarudza mutungamiri wenyika. Inoshanda sezvizvi.
Bato rinosarudza anorimiririra musarudzo yemutungamiri wenyika. Asarudzwa anobva asarudzawo mutevedzeri wake. Chikwata ichi chinobva chatanga kutsvaga rutsigiro zvakasimba musarudzo yemutungamiri wenyika inoitwa musi wa5 mbudzi. Musi wesarudzo vakanyoresa kuvhota vanoenda panovhoterwa vosarudza mutungamiri wavanoda. Mutungamiri anosarudzwa nematunhu kana kuti electoral college. Electoral college idare rine vamiririri vematunhu. Matunhu ane vanhu vakawanda, anenge aine zvigaro zvakawanda, ukuwo ane vanhu vashoma, aine zvigaro zvishomawo. Kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiriri weAmerica anofanira kunge aine vamuvhotera mudare iri vanosvika 290. Vanosarudza vakamiririra vanhu ava vanovhota kwapera mwedzi, asi mutungamiri wenyika mutsva anozotora mhiko mukupera kwandira.
Tsanangudzo idzi dzange dziri pamusoro pemashandiro eElectoral College, iyo inoshandiswa nezvizvarwa zvemuAmerica mukusarudza mutungamiri wenyika. Tinokutendai nekuona dzidziso iyi.
Of their human rights. Girls have the right to a safe, educated, and healthy life, not only during their formative years, but also as they mature into women. According to the United Nations, if effectively supported and educated, girls have the potential to change the world. Both as the empowered girls of today and as tomorrow's workers, entrepreneurs, mentors, household heads, political leaders, and mothers. It's now time to hear from the stakeholders of the show. We will get that to our listeners and viewers. Just to remind you, as we run this show, you're free to call us in, you're free to let us know. You can send text to us, you can message us on Facebook and on the web, and we will call you back if you would like to participate in this show. Let's take a look at a tailor, Mrs. Nomagugu Chili, who talks about this day in Victoria Falls.
Uh, kwaba lama challenges okuthi abazali baswela imali yokuthi ngi register yokuthi ngiqhubekele phambili ngenhlelo zami zesikole. So ngabona kukuhle ukuthi ithi ngiyenze imsebenzi yami, imsebenzi yezandla. Ngaye ngiqalisa ukuyenza ama course. Ngayenza course eyokuluka okuthiwa cosmetology. Ngahlalahlala nje ibingancedi kangako because bengihlezi endlini bengiswele lapho engasebenza khona. So ngagcina sengenza i-fashion yiye engilethela. So kakhulu abantu baba lama challenges ona lothi abazali bayaswela imali yokuthi besifundise. Sicine la ungajaho okuningi, ugcine sukhomba lani lani. Ingadinga something yezandla, imisebenzi yezandla ikhona ongayiyenza eza kuyenza ukuthi uqhubekele lawe ngiphambili yempilo. Lawe ma uthanda ukuthi ungareyiza imali yakho ubuse uqhubeka ngenxa yokwanisa uziqhubeke ngesikolo sakho ukuzifundisa.
Okay, so ngaphandle kwendaba zesikolo in terms of menstruation emntwaneni oyinkazana, yiziphi izinto abazisebenzisayo mhlawumbe kumbe inhlupho abahlangana lazo kumbe lihlangana lazo?
Siyasebenzisa izinto ezihlukahlukeneyo, kuyathiyana. Abanye basebenzisa amalembu, abanye basebenzisa ama disposable pads, then abanye basebenzisa ama sanitary pads. But abantu abaningi ikakhulu basebenzisa amalembu because bayeswela ukuthi enganjani engathenga iswele imali yokuthi enjani ethenga ama pads.
That there was a Miss Noma Gugu Chili in Victoria Falls speaking to Studio 7's Nokutaba Dlamini in Vic Falls. Nokutaba also caught up with Mr. Trimo Ndolo from the Pathways Women Empowerment and Girl Child Support Network.
And ilanga eliqalelatheke kakhulu sizama ukubona ukuthi sesihambe njani ukuncedisa abantu abamantombazane. Silela ngapi? Sibone ukuthi singakhona ukuthi maybe sifinyele lapho esinokuya khona. Ngoba abantu abangamankazana ngathi bayifuture ye community, ngathi umhlaba nje jikelele. So kubalulekile ukuthi sibe sibancedisa lapha lalaphana. So thina njengenhlanganiso siyazama kakhulukazi ukuthi sibancedise abantu abangamankazana, especially njengenhlanganiso sikhayelele kakhulu during their menstruation cycle. Uma bengena esikhathini laphana siyakhona ukubancedisa, sibanike into zokusebenzisa ezibancedisa for iminyaka engaba mithathu kusiya ku-4 years. And kathesi siqalisile nezikolo, ungakhangela ezikolo laphana kuyabe kulesikotsho. Then umntwana wenkazana asuke esiyasebenza isambuzi, then ma ephenduka laphana ethi uyageza izandla uyabe yi-1 sokumele akhojoze. So njengenhlanganiso siyazama ukuthi sincedise sikhonvetha ama-manual boreholes, then siwayenza esiba lama-solar pump, kube lezimpompi. Umntwana wenkazana asakotshoza amanzi nje sewathola, akwanisa ukugeza. So the njengenhlalo siyakuqhathanisa kakhulu ukuthi especially emakhaya ngale ma singatshintsha izambuzi lezana esizibiza ukuthi ngama-black toilet kube ngama-proper system, abantwana bekwanisa ukuthi besenza ama-proper system, then kube lamabhesini umntwana akwanisa ukuzigezela izandla zakhe kuhle.
Mr. Trimontolo there from Pathways Women Empowerment and Girl Child Support Network. He was also speaking to Nokutaba Dlamini again in Victoria Falls. On that note, let us take a short break. Please stay tuned. We will be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now, to discuss the International Day of the Girl, we are joined by the program's coordinator for an organization called She's Activated Girls Club, Mrs. Eunice Mandu. And also a very interesting story, a parent whose daughter has been a beneficiary of support programs that have been used to assist the girl child in Zimbabwe. Amai Millicent Chitanda, Amaiwa Michelle, we welcome you ladies to the show today.
Thank you. Good evening.
Awesome. Regai ndi tange nemi mama, mai vamishi, ndimi munhu mukuru kapanapa, ndimi mune vana vadiki vachiri kukura vasikana ava. Titange nekutsvaga kuti zuva iri ratiri kucherechedza iri, International Day of the Girl. How important is this day to the day-to-day living of the girl child in this world?
Iri zuva ranhasi 11 October iri. Rakanaka zvikuru ende tinotenda nekuti nekuva kwaro mukati meupenyu hwedu tisi sevanhukadzi, especially tichinangana navasikana vechidiki. Of which vanosanga vari vasikana, but at the end of the day vanozongova ana amai. Nini kuti zvatiri kuva necha today vachazozvitora futi kuenda nazvo even vava mudzimba mavo, and they will do the same. I'm so happy kuti zuva iri rakagadzikwa richitarisana nezvaiitwa makare kare, zvainzi sending a girl to school is losing much for nothing. But nowadays zvakutoonekwa kuti kuendesa mwana wechisikana kuchikoro ingamanake, pane zvakawanda zviri kubuda, vabereki vakuchengetwa, iye akwanisa kuchengeta iye pamwe even nemhuri yake yaanenge ainayo. Ende tinofara kuti nowadays nyaya dzemadrugs dzawanda, nyaya dzemarelationship asiri mature kuvana vasikana akawanda, but through this recognition ye girl child, vana vakakwanisa kudzidziswa, vakuramba vachifundiswa kuti izvi zvakashatira chii, izvi zvakatsatira chii, vachikwanisa kuita interact nevamwe vavo, kungave kuchikoro, kungave kumitambo, and they are now realizing their full potential. Saka ndinotenda kuti now their rights are being appreciated.
Matsanangura zvakajeka. Ndovimba nevakateerera nevari kuona vakunzwisisaiwo. Batai makadaro, ndinodzokazve kwamuri. Then I will come to you, Miss Mandu. What are you doing as an organization for young girls, for young women, to support the cause of the girl in the country?
All right, thank you so much for having me, Ivan. It's also say She's Activated Club to not really expose girls' information to stimulate their knowledge base. To not try by all means kuti tiviendese vasikana kunze tiva expose to information, because takatarisa kare tichikura, even the socialization process kana culture yedu yaiti vasikana havana nyanyokusha sereki,
vasikana taikudzwa kunzi vasikana tongokura tororwa. That was it. But then it's also sexually activated. Tinoti aiwa vasikana tikakosha, vasikana vanofanha kudzidziswa nekuti vasikana ndivana mai vemangwana ende ndonyikawo yemangwana. Saka tinovadzidza, tinova expose kuinformation. For example, ini ndinopa example yangu inini ndichikurawo from my background. Nansiri munhu anga asingagoni kutaura pamberi pevanhu, anga asingagoni kutaura vakamera chaindenza kudedera kutya kuti nezvangu kutonzwa ngemweya uchabuda. But then when she's activated, I was exposed. Kiyota ma programs akawandisa, ma sessions akawandisa, ezvinhu zvakasiyana-siyana, confidence, grooming and etiquette. Zvese izvozvozvo tinodzidzisa vana vasikana kuti vakure vachizivawo vange vari mai vemangwana vanoziva vane knowledge. So that's what we do, which is activated. We expose them to information to stimulate their knowledge base.
Very loud and clear there. Bataiwo makadaro ndinodzokazve kwamuri muchidimbu. Ndombodzokera kuna mai Mishi. Mama, takanzwa nyaya yakatipadza chaizvo nezuro kuti Mishi wenyu imimi akaitirwawo nyasha, akasangana nezvirongwa izvi zvikafamba, mukatiudza kuti muri kufara nemafambiro azviri kuita. Mungatiudze here muchidimbu chirongwa chamuri kushanda nacho chakatorawo Mishi ichi?
Kunoku kumhondorongezi kuZimbabwe kune inonzi MTC. MTC founder wayo anonzi Maka wekune kumhondorongezi. Tinokufara zvekuti nekuti community yedu kuno kusemhondorongezi aiwa yasimudzirwa. Foundation inoita zvakawanda. Vana vasikana va they are realizing their full potential in academics, in sports. Vana vari kupiwa sanitary wear. Vana vari kubhadharwa maschool fees. And those girls vari kutamba especially soccer vari kupiwa even mauniforms, maregari ya majezis zekuti vaonekere vachitamba, which is encouraging to other girls and even maparents. It's an eye-opener kuti maparents, even the caregivers, the policy makers should by all means support and appreciate the girl child. And I'm so grateful that my daughter, my second born, was nominated. And I'm so grateful. I want to thank MTC for such a noble idea.
Tizvinofadza izvo kunzwa vabereki vachitaura vega zviri kukurudzirwa zviri kuitwa nevana. Ndodzoka kwa muri Miss Mhandu muchandiregerera. Ndinoda kuti titarisewo kuti hanzi ukakachidzwa ka uchadya zvinonaka. Ndinoda kuti titarisewo kuti imimi mune vamwe vamunoshanda navo, mamwewo masangano amunoshanda nawo, kana mamwe mapazi ehurumende, kana mapazi mamwewo makambani, kana zvikoro nezvimwe vamunowirirana navo mukudyidzana kwamuri kuita uku. Muri kuona here sekuti sungawirirano yamuri kuita yekubatsira mwanasikana iri kuchovhera mberi muZimbabwe?
Tine mapazi akawandisa atinoshanda nawo tichiinkluda even vagovernment. Ende unotoona kuti vana tinoita maoutreaches nowadays ekuti tinotobudawo totoenda kunze, totonzi uyai kushamva, totonzi uyai kana kwamutaro uku, totoenda kana kumasvingo tichitodzidzisa vana. Ende unotoona kuti vana vekare isusu patikakura zvisati zvatanga izvi zvemaorganization zvakatosiyana. Makuru evana vemazano unotoona kuti vavanawo vane ruzivo. Zvisina kuti mwana ari muHarare here kana kuti mwana ari kumusha, vese vane ruzivo nekuti maorganization aya they are trained by all means kuti vabate even vana vari kwakadzikadzika kunonzi kusingasvikike. Saka ndinoti isusu nemamwe maorganization, magovernment, even ana UN Women vane maorganization avanawo, for example unonzi African Women Leaders Network, they are trained by all means. For example, for African Women Leaders Network, tinoita maprograms ekuti tinotobedza vanhu vanobva kumasvingo, tinotobedza vana vanobva kana kwarusape tichisangana teseka one, toitiswa na matrainings aya anonzi matraining of trainers kuti tovadzidzisa ivo vanozodzokera kunda sei kunodzidzisa kwavanenge vachigara. Saka isusu nevamwe maorganization ese mudanho redu rekuti tinoda kutaura by all means to empower the girl child toona sekuti zvinenge zviri kufamba zvakanaka ende tikaramba chidai sezoona sekuti ha patinosvika kumberi uku tinenge tichitaura zvinhu
Ndodzoka kwamuri maimishi timbotaura futi zvishoma matudza zviri kuitika kumhondorongezuko zvinofadza chaizvo zvizva munofunga imi kuti zvingade kuitwa kuti izvozvo zviri kuitika kumhondorongezizvo zviitikewo nyika yese jekerere vana vese vasikana vawanewo nyasha dziri kuwana vamwedzi
ipapapo ndinofunga kuti panofanira kungoitwa dissemination of information through magatherings even the small communities kumuno kumamisha kumarural areas mutauni worldwide pachingoitwa magatherings iwa ekuunganidza vanasikana even vaine maparents avo kana kuti vana vachengeta vachivataurira kukosha nekunaka kwekusapota mwanasikana izvozvizvo existed in Zimbabwe izvi dzimwe nyika kwatovana ana dzemashelter homes mwana achikura anogona kusangana nezvaanosangana nazvo saka akuwana support even before kana kuti during kana kuti even after a crisis ari kuwana support zvinokurudzira vamwe vana kuti kana vasangana nezvakaoma sei they should report ukwanisa kupiwa support yakanaka kuti vana ivavo vakure vasina that hate yavanenge vakangaswa vachikura saka ndinongoti nini zvibeni zvakanaka kunoti nyika yese ive inotarisa nekurekognisa kuti mwanasikana munhuwo ane marights ake ane potential yekuti anokwanisa kuita zvakanaka asotarisirwe pasi zvaiitika makare kare edayo kunzi sending a girl to school is losing man for nothing
paive pakaoma makarekare ayo ndoda kuti ndidzoke kwauri hanzvadzi yangu Miss Mhandu tichiri panyaya iyoyi munhu wese ari kungoti girl child mazuva andinonzwa akawanda anotaurwa nezvevana vasikana vadzimai echidiki vasikana komukomana uyu munomusiyirei uyu
chinoitika ndechekuti mazuva ano takazozoona kuti girl child akuwandirwa chakaitika ndechekuti tichikura mwana mukomana ndiye aingoonekwa kunge mwana mwana musikana aikwa pasaidi saka ndopatikazoona kuti aiwa mwana musikana ari kuita sei ari kudzvinyirirwa maorganization akawandisa ndozvaatanga kuti chii kuti girl child asi isusu seshes activated under youth west africa takati aiwa tisiyewo mwana mukomana tine inonzi his activated so we have she's activated and he's activated we all stimulate my knowledge base kuvadzidzisa vana vakomanawo kuti aiwa ngavadzidzewo kuita varume ngavadzidze kuti kuva murume hakuzi kusolva maissues neviolence but marume they have to be my gentlemen ndozvatinovadzidzisawo kuti aiwa ngave vanhu vari responsible vasingatite maresponsibilities avo saka maprograms atinoita kushis activated nekuhis activated maprograms akangofanana ana grooming and etiquette iwawo ana confidence ese tinenge tichingomaita saka isuse seshis activated we have a brother club inonzi his activated and then ndakaonawo kuti nowadays arikowo mamwe maorganization pane yandakazva inonzi padarewo nemamwewo mamwe andisindaziva hangu since I mainly focus on the girl child but I know out there ariko maorganization and we have some of them which are rising zvekuti manje nei mapfunzwa mamwe akawanda
Ndodzoka kwamuri maimishi ndanzwa hanzvadzi yangu ari kutaura kuti mwana mukomana makarekare ndiye ainyanya kutariswa asiwo kwaane masangano ari kudhilawo nevana vakomana ava imimi mwana mukomana muchindienzanisa nemwana musikana wanhasi zvakamirawo sei zviri kutsanangurwa nehanzvadzi yangu zvokuti kare zvaingonzi mukomana
ichokwadi ndo yada mutaura yaichiti it's so much better to send a boy to school than sending a girl to school mukomana aingonzi anofanira kuwana zvese zvepamusoro musikana achidzvanyirwa but nekuda kwekurekognisa girl child yakuitwa mazuva anoi nekuappreciata vanasikana mazvaitwa kare zvanhu zvira vana vaakuenzaniswa mukomana akuenzaniswa nemusikana even panhaka chaipo chaipo baba vanosiya vatoti uyu imba yekwakati kuborodhel uyu mukomana imba yekwakati
kungave ku Southland kana kupi vakuenzaniswa nekuda kwekuti vakazorealiza kuti aiwa ka vana vese chi vana ende maprogram echikomana anoitwawo paanoitwawo masangano avanoitwa zvavako zviri kuita saka tese zvava kuti vana vedu vese takuvakoshesa ende tiri kuvasapota nezvavanenge vachida kutivaiti.
Aha, mabajekesa apo tapanzwa. Ndodzoka kwauri hanzvadzi yangu, ndokubvunza kuti vanoda kushanda nemi, vanoda kubatsiranawo nemi, kune makolaboration kamazuva ano, vamwe vanoti ngatibatsiranei apa, tionesane apa, vanoda kukudedza iyo tinonzwa kuti mati makakura muchinetseka kutaura iko zvine izvi, mava nyanzvi yekutaura pane vanhu, vanoda kushanda nemi, vanokutsvaga ikupi?
Alright, isusu tiri club iri ana inonzi Youth Vibes Africa. Saka makada kutitsvaga vanongoenda paFacebook page. Yeva Facebook page yakanzi Youth Vibes Africa. Makaenda pane information yedu yese kubva kumacontact numbers, maemails edu aripo. We also have Instagram page yedu ye Youth Vibes Africa. And then we also have Instagram pages and Facebook pages for She's Activated Girls Club. She's Activated Girls Club. Isusu, we are located in Warren Park 1. Tinowanika kana makaenda pa Warren Park High School. Munokwanisa kuwanawo vanoita nezveShe's Activated Club. You can join from there kana tinotibata pafone. But then we can be everywhere. Ukangotibata pafone chete, we are open to collaboration. Ngatirambe nekuti tinoda kuti zvatichikufighta for zvinge zviri zvinobudirira.
Ah, tinotenda. Mamandouya kwamuri, mashoko amunoda kusiyirawo vana ava, vasikana vechidiki vatiri kucherechedzera zuva ravo nhasi ava, ndeyekuti kudii vasarewo nembuva.
Ini ndinongoti vasikana ka ayo gona the days shumukai arise and shine zviratidze unyanzvi hwahwinawo hatisi nyaya yemabhinketi academics zvese maprojekt ese ari kuitwa kungave kutamba bhora kutamba kubika chaiko chaiko shumukai vasikana musasaririre muchiti izvi ndezvevakomana hakusisina zvevakomana. Make of opportunities in terms of employment, in terms of activities. Sumukaiwo and show your potential. And then you see the benefits of it. And wakawane passion nasho. Saka nungo tulafkana we, ya wanguwa inyo mtu mutumuki.
Aywa, dino.
Minga tendere, minga morosa ere.
Muna kumoresa aniko mama, guwa ya pera.
Paka ndadango morosa mai wangu anonzi eni muchishanda vari kumarondera.
Mama
vatenda MTC
vanofara chaizvo nhasi kunzwikwa paredhio vachimhoreswa nemwana. Tinokutendai zvikuru mama. Mai vamishi mai Millicent, tinokutendai zvikuru kunge mange munesi muchirongwa chedu chanhasi. Tinoda kutendawo zvakare hanzvadzi yangu tino Eunice Mandu nesangano renyu ramunoshanda naro nemamwe ese amunoshanda nawo kuti mange mapindawo pachirongwa chedu chanhasi. To our viewers and listeners, we also want to give you our gratitude and thank you for following these programs every day, Monday to Friday, pano pa Studio 7. Tinokutendai zvakanyanya. Nhasi togumira pano, tosangana zvakare nemusi wemuvhuro tichienda kumberi. Anokuonekai nemufaro, Jimmy Evans Zininga, ndiri muWashington DC.